zvatangirai nhasi vasangana nevatapi venhau mushure mekunge kwaitwa misangano miviri inokosha yaitwa nepati kubvira musangano weinonzi national executive imwe nhengo yemusangano yakasangana nezuo kwoita inonzi national council yasangana nhasi. National council ndo organ yatingati hombe mumusangano pakati pemacongress. Saka tingangoti kusvika muna 2019 ndo organ hombe yemusangano yasangana nhasi. Kwakurukurwa nyaya dzakati wandei. Kwakurukurwa nyaya dzesarudzo, kwakurukurwa nyaya dzekubatana, kwakurukurwa nyaya yemaprogram emusangano a2017. Saka tingangoti muchibimbu panyaya yesarudzo zvaonekwa nemaorgans maviri emusangano aya zvikapasiswa nhasi national council kuti 2017 yemaprograma akati wandei atichange tichiita aadhoptwa nenational council. Yekutanga inyaya yekuti tichaita yatinoti policy council kupera kwajanuary kana kutanga kwafebruary. Iyi nyaya yekuti kana tichinge tapinda muhurumende chii chatichaitira vanhu mapolicy government kana hurumende nyowani tichapinda muna 2018 tichaitire vanhu taita policy council yatichatura mashoko eurongwa hwekusangana kana uchinge wapita muhurumende. Pawiranwo zvakare kuti gore rinouya tichiramba tichingosimudzira nyaya yekuti munyika muitwe sarudzo dzakajeka yatingati free and fair election. Saka nyaya dzekumera dzekuranda national election reform agenda kwatiri kusangana nevamwe mapato kuti tipushe zeki tipushe zvaripf nehurumende kuti iite shanduro dzekuvhotwa dzinoita kuti tiite sarudzo dzakajeka dzakachena munyika. Tichiramba tichingosimudzira nyaya iyoyo zvakare mugore ra2017. Nyaya inenge yakanyanya kukosha yataurika inyaya yekuti isu semusangano inyaya yekoalishengana nekubatanidzwa nekushanda nemimwe misangano yezvematongerwo enyika. National Council yapasisa kuti isu semusangano tichashanda nemamwe mapato. Isu semusangano tichasangana nemamwe mapato nokuti izvi ndo zvakare zvakawiriranwa necongress yatakasangana muna November 2014. Asi tichida kushanda nemamwe mapato zvakadaro tine zviga zvatemwa nenational council kuti totaura nemamwe masangano tichitaura zvemuurongwa na zvemuzviga zvakamira sei. Patorwa nyaya yekuti tinoda kuti titaure nemapato anowirana nenyaya yedhemokrasi, nenyaya yeutongi hwejechetere, nenyaya yekubata vanhu vese zvakaenzana. Pawiriranwa zvakare kunzi kana tichinge tabatana nevamwe tichada kuti tiise mutungamiri wenyika mumwe chete kana kuti tipinde musarudzo tichisapota one presidential candidate. Pawiriranwa zvakare kuti kumaconstituency tinenge tichida kuti tikwanise kana tinenge tichisangana navo vese na tichishanda navo pamwe chete semamwe masangano tiise one MP kana kuti one parliamentary candidate. Taurira zvakare kuti tichange tichiisa one council candidate nevatinenge tichishanda navo. Asi zvakadaro tinoda kuti tibva tagara tawirirana pana yatiri kuti pre-election pact kana kuti kurirana kwatichaita chisungo chatichaita tisati taenda musarudzo kuti hatisi kupera pakuti tichashanda nevanhu tatema zviga zvakaita sei. Tikubva tatema zviga zvokuti kana tichinge tapinda tibva tagara tawirirana kuti kana tichinge tapinda muhurumende iyeyo candidate inenge yanzi ndiye president nemabatanidzwa emusangano yese akasiyana siyana achagadzira hurumende yakaita sei.
Saka ndiani achasarudza mapato amunofananga muchishanda navo utungamiri here kana kuti zvichabva muvanhu?
Tiri kuti isusu zviga zvatemwa nenational council ndo zviga zvatinofanira kutanga tawirirana. Vatangirai ndo vakazi nemusangano ndo vakapuwa simba rekuita manegotiations kana kutaura navo mapato tichida nyaya yekoalishini. Asi semusangano tagadzira zviga zvekuti vatichashanda navo vacho tinge tambowirana panyaya dzipi. Saka ndo zviga zvatemwa nenational council. Saka ndanga ndichiti inini mushure mezviga zvatemwa tabva tawirirana kuti semusangano hurumende ichagadzirwa neiyeye wacho anenge azi president. Tiva tibva tagara tawirirana tisati tasarudza mutungamiri achazoita mutungamiri wenyika kana kuti acharana mapresidential candidate.
Tinoonawo kuti vatsvangirai vabatawo nyaya yekupinda musarudzo asi vamwe vari kuti hapana kujeka kuti kana zvavari kuti zvitange zvagadziriswa munyaya dzesarudzo zvisati zvagadziriswa zviri kureva here kuti bato harisi kupinda zvakare musarudzo dza2018.
Vatsvangirai vati vari kugadzirira kupinda musarudzo dza2018 nekuti ticharamba tichingopusha tete tichingoshanda zvakasimba kuti maconditions atiri kudai wayo tichatoenda kuelection atanga aitwa. Ndosaka tati pamaprograma edu a2017 charamba takatsika mafuta panyaya yekuti zvoda kugadziriswa kuti tiite sarudzo dzakajeka zvigadziriswe. Saka tiri kugadzirira sarudzo taramba tichingopusha ticharamba tichingosunda. Hasi kuda kutanga nekuora mwoyo tichiti aiwa hazviitwe zvinofanira kutoitwa chete kuti tiite sarudzo dzakajeka.
Saka toti nyaya dzesarudzo hadzina kugadziriswa kusvika pamunoda bato rinozoita sei?
Izvo zvinenge zvaaku national council kuti izosangana takusvika kusarudzo kuti unoti nemamiriro anenge akaita zvinhu panguva iyoyo chii chichaitika. Asi munofanira kuziva kuti kubvira patakatanga nyaya yekuti hatisi kupinda musarudzo tichitanga yataiti without reforms no elections ndo zvakatanga kuita kuti tigare mamisangano yatakugara nevheki pamwedzi woga woga tichitaura zvakatokonzerwa nenyaya yedu kusapinda musarudzo. Saizvo huri kuudza tiri kuita nevheki dzakatokonzerwa nenyaya yedu yekurama kupinda musarudzo. Saka zvakatibatsira. Saka tichiramba tichipusha tichitaura nevheki tichisangana nemamwe mapato kuti tipushe zeki takawanda iyo mubatanidzwa wati tinoda kuitawo coalition tipushe titaure nyaya yesarudzo dzakajeka takawanda. Asi zvokuti tichapinda here musarudzo kana kuti hatipinde musarudzo zvinenge kumapato kana tichazobatana kana tichine sina kubatana zvinhu zvaku national council MPC takusika kusarudzirwa nemamiriro anenge akaita zvinhu panguva iyoyo topinda here musarudzwa kana toregera asi hatisi kuda kutanga kuti tiise mashoko avaya pamberi tisati taona kuti goro raya zvinofamba zvakaita sei.